manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 20/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vematunhu eMatevelerland neMidlands vocherechedza nhasi kutanga kwegukura hundi makore makumi mana nerimwe adarika. Chirwere chekolera choramba chichipararira munyika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munyika iyi zvichinyunyuta nekwazvinoti kuramba kuchichorwa kwekodzero dzava job scala nehurumende. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vematunhu eMatevelerland neMidlands vacherechedza nhasi kutanga kwegukura hundi makore makumi mana nerimwe adarika zvichitevera kuiswa kwemauto e5th Brigade nehurumende mumatunhu aya. Mukucherechedza zuva iri sangano rinorwira kodzero dzevanhu reIbech leKwaZulu raita musangano paFidelity Life Center muBulawayo nevana vakazvarwa munguva yegukura hundi avatoye masadzimba vachipawo matambudziko avari kusangana navo akakonzerwa negukura hundi. Senzira yekuedza kugadzirisa nyaya iyi, hurumende yakaparurawo chirongwa chichange chichitungamirwa nemadzishe mukuedza kugadzirisa kana kuyananisa dambudziko rakakonzerwa negukura hundi. Asi vamwe vari kuramba danho iri vachiti rakasiya kunze matunhu eMidlands neBulawayo uyewo kuti madzishe ari kutungamira chirongwa ichi mazhinji acho akanga asati aberekwa munguva yegukura hundi. Gukura hundi inonzi yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vaurayiwa nemauto ehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wasachigaro weIbech leKwaZulu watamusanqa Ncube.
These young people vanga vasinei nezvematongerwo enyika asi iye zvino tiri kuwana vachitambudzika kuti vamwe vacho havana madocumentations, mabirth certificate, thereby they cannot get employed, their own children cannot access schools because they are not documented. Saka nhasi tanga takafokasa kune vana vakazwarwa after or during the start yegukura hundi nemachallenges avanosangana nawo muupenyu.
Tinoona kuti hurumende yakaisa urongwa hwekuti machief anga achitungamira kugadziriswa kwaiyo nyaya yegukura hundi. Munotambira sei urongwa ihwohwo hwakaitwa nehurumende?
Isusu semusangano tiri kurangarira kukosha kwerole inofanirwa kuitwa nehurumende seiyo hurumende inova muridzi wemasoja akaita izvi. Vanhu vachiri kutaura navo mumanharaunda dzakaafektwa negukura hundi havasi kunzwisisa kuti nyaya yakuda kubatwa nemadzishe. Chekutanga ungatarisa unotoziva wewo kuti madzishe akawanda munguva yakaitwa gukura hundi vaiva vana. Handingada kukupa maexamples emachists because vanhu vakakosha vanoremekedzwa asi vakawanda vacho vatinawo isusu munharaunda dzakaitwa gukura hundi. During the time kuchiitwa gukura hundi vanga vachiri vana kana kuti vasati vazwara. And tiri kutaurisa kuti machis aivepo nenguva yegukura hundi iyoyo vaitosungurudzwa vamwe vachitourayiwa. Isusu tiri kuzviona sekuti mavictims ndiwo ari kutaurirana ega because machis ekumatevelerland nemaresidents vagari vekumatevelerland they are both victims dzegukura hundi.
zvinhu zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kungogadzirisa nyaya iyoyi ipere kamwe chete?
Isu taitarisira kuti dai nyaya iyi yaibatwa nemaretired judge vemuno nevekunze kwenyika, kuti kutangwe kwataurwa chokwadi rakaitika inonzi truth telling, tinoda kuti dai vachibvumidzira kuti dzese nzvimbo dzakaitwa kukuraundi dzivepo muprogramu. Midlands tinozviziva kuti kukuraundi yakavapo kuMidlands, but iye zvino madzishe ekuMidlands havamo muprogramu. Bulawayo was also part of the geographical area yakaafikwa nekukuraundi, asi there is no program that is going to cover vanhu vanogara kuBulawayo.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro wesangano reIbhechi lekaZulu rinorwira kodzero dzevanhu vatamusa Nxanxube vari parunhare muBulawayo nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBritain zviri kuronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munyika iyi nemuvhuro unouya, zvichinyunyuta nekwazvinoti kubatwa kuri kuitwa nhengo yeCCC uye vaimbo vemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nehurumende. VaScala vave nenguva inodarika gore nechidimbu vari muhusungwa kujeri rechikurubhi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana, asi kusvika parinhasi havasati vawanikwa vaine mhosva. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kuBritain vaChristian Katsande kuti tinzwe maonero avo paurongwa huri kuitwa nevana veZimbabwe uhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe avanoti vachange vari mumwe wevanhu vachange vachiratidzira nemuvhuro.
Urongwa uku tinge tichitarisira kuti tisangane nemusi wemuvhuro 22 January kuti tiratidzire paZimbabwean Embassy muLondon pakumbunyikidzwa kwerusununguko nekodzero dzavaJob Scala, avo vava nemazuva nemanzi vanenge vachikwanisa mazuva 587 vari muusungwa. Sapa tiri kuratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, hatisi kungoratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavaJob Scala chete, asi kune vamwe vakawanda. Tinoziva kuti kune varume 9 vemutwakas Republic, avo vakangosungigwawo vakafarirwa vakatungigwa mhosva dzavasina. Tinoziva kuti kune vamwe vakawanda vanogona kunge vakabudiswa mutirongo asi vari kuiswa kumajeri suva nesuva.
Tiri kuona kuti vese vamuri kutaura vari muri kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari muZimbabwe, asi muda kuratidzira kumuzinda weZimbabwe kuBritain. Chichemo chenyu chinonzwikwa sei? Chinove neudzamu sei?
Takanyanya kukosha kusvika kwemashoko, nekuti tikaratidzira tiri kunoku tikange tasvika mukatarisa paindanational law kana tangotosvika paembassy, zvese zvakangofanana nekuti masvika kunyika yacho. Ukatopinda muembassy yeZimbabwe pamutemo wepasi rese unongochinzwa kupinda muZimbabwe. Saka isusu kupinda kwatiri kuita paembassy tiri kuti tichainda nezvichemo zvedu ipapo nenhunha dzedu ipapo, idzo dzatichanopira kuvashandi veipapo, vashandi veZimbabwe, vashandi vehurumende yedu vanobhadharwa nemari dzetaxi dzatinobhadhara. Saka tasvika ikoko, ivo ibasa ravo kuti vachisvisa zvinhu zvokuHarare. Saka mashoko anenge asvika, uye kuratidzira uku kuchazoratidzirawo vamwe vanenge vari muZimbabwe. Uye tiri kukurudzira kunyanyanyanya vana veZimbabwe vari pasi rose kuti inguva yekuti tisumuke titaure zvinhu zvisina kumira zvakanaka zviri kuitika kumusha kwedu uko.
Muri kuratidzira nenguvai pamuzinda apa, uye inzira dzipi dzamuri kuratidzira nadzo?
Tiri kuratidzira nenguva dza12 o'clock masikati. Tinenge tine petition uye pane statement ratichabudisa zvatiri kuda kuti zvinge zvichiitika.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe vari parunhare muKent kuBritain nestudio 7.
The Voice of America,
uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira panguva iyo dambudziko iri riri kunzi riri kuwedzerwa nekunaya kwave kuita mvura munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti pakuguma kwezuva musi wa18 ndira vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakawanikwa vaine chirwere ichi, vapfumbamwe muchitungwiza nevatanhatu mudunhu remashanaland east. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 nezuro kuti bazi ravo riri kuita zvose zvarinogona kuona kuti chirwere ichi chabatwa chisati chanyanya kupararira. asi vamujiri vaikurudzirawo veruzhinji kuti vaitewo banduko ravo kuona kuti nzvimbo dzavari dzashambidzika. Mukuzeya nezvekukwira kwekorera munyika, tabata mukuru wesangano rinorwira utano wakanaka recommunity working group on health vaita irusike.
Ndinodaira kuti zviri kuitika maringe nechirwere chekorera pari zvinezvi ireflection the reality iri paground. Nekuda kwekuti zvinhu zvinokonzeresa kuti korera ivepo, zvinhu izvozvo hazvisati zvanyatsogadzirwa. Tiri kutarisa kuwanisa vanhu mvura yakachena. Hongu mumadhorobha vanhu vanogona kunge vaine pombi dzemvura mudzimba, asi vakavhura pombi idzodzo mvura haisi kubuda. Vanhu ivavo vopedzisera vonochera mvura mumatsime. Matsime atiri kuona kuti munguva yekunaya tsvina zhinji dziri kukukurwa dziri kupinda mumatsime iwavo, mowanikwa utachiwana hunokonzeresa chirwere chekorera. Totarisa nyaya yezvimbuzi, tiri kuona kuti kunyanya mumadhorobha mune dambudziko rekuputika kwemasuweji. Masuweji iwawo kana aputika munguva inoiyi yekunaya zviri kukukurwawo zvekare. Chinokondaminata angava zvibhorani zvakacherwa muno mumadhorobha. Kumamisha tikuona kuti kune dambudzikowo zvekare rekuti vanhu vazhinji havasisina zvimbuzi. Dzimwe nguva vanhu vanoshandisa zvimbuzi vasingagezewo zvekare maoko. Saka nhau yeutsanana ndo imwe iri kukonzeresawo zvekare.
Asi dzokurudziro dzese dzamuri kupa varusike idzi pamwe chete nedziri kupiwawo nebazi rezveutano, veruzhinji vari kutadza sei kudziteedzera?
Dambudziko riri kuita nderekuti hongu vanhu vari kupiwa dzidziso. Indave dzidziso yekuti gezai maoko, vanhu dzimwe nguva mvura yacho havana. Ingave dzidziso yekuti fachaidzai mvura musati maishandisa, dzimwe nguva magetsi acho havana. Saka dzimwe nguva zvinonetsa kuti vanhu vange vachitevedzera dzidziso dzese dzavari kupiwa idzodzo, nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvavafanhu kunge vachishandisa vanezenge vasina.
Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vari kunzi vabatwa nechirwere ichochi muzuva rimwe chete, ungava uwandu hunotyisa here varusike tichitarisa uwandu hwevana vezimbabwe munyika yose?
Uwandu hunotyisa zvakanyanyisa nekuda kwekuti chirwere chekorera ichi tinenge tisingatombochitarisira mumakore atiri kurarama nhasi unou. Saka munhu mumwe chete chaiye akarasirwa noupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare, zvinhu zvinofanirwa kutityisa tese. Senyikawo zvekare tinofanira kuramba tichitya nekuda kwekuti takambosangana nedambudziko iri mugore ra2008 na2009.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaita irusike vari parunare muHarare nestudio 7. Mapoka ose ari mugungano retripartite negotiating forum kana kuti TNF akasangana kubva nemuvhuro kusvika nezuro chishano kuVictoria Falls mumusangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa ukama pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Musangano uyu wakapindwawo nevanyarikani vakabva kune dzimwe nyika dzinosanganisira South Africa neGreece, avo vaipawo ruzivo pamafambisiro avanoitawo TNF munyika dzavo. Hatina kukwanisa kubata vehurumende kana vashandirwi panyaya iyi kuti tinzwe kuti zvii zvavakabudawo nazvo mumusangano sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi tabata munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo.
Musangano weTNF kuVictoria Falls wanga wakatarisana tingati nezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti pagorere rega rega tine musangano yatinoti consensus building, kana kuti musangano wekuvaka ukama sezo maparties musocial dialogue. Panguva yapfuura kwange kusina kutrustana kana kuti kuwirirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka pakuvaka ukama gore rega rega tinoita high level retreat yevatungamiri vemaparties matatu velabor, business nehurumende. Musangano waifanira kutoitwa kupera kwegore ra2023, saka wakazotenderwana kuti unoitwa pagore ra 2024 kutanga kwaro.
Ndezvipi zvikuru zvamuri kutarisira wemi kuti zvichabuda mumusangano uyu sevashandi?
Sema trade unions takati pari nani kuti tigare tine maplatforms patinosangana neavo tinovashandira maemployers. Ndiko patinonegosheta kutanga kwegore, kupera kwegore, pakati pegore. Ndiko patinonegosheta zvekare kune mastructures akafana neTNF nguva dzese. Tinosangana nematambudziko pakunegosheta, tobuda kusina zvakabata. Asi hazvirevi kuti hatidzokeri mangwana. Takazvitaura nguva yafura kuti tange tisati tafara nezviri kubuda kuTNF, asi izvozvo hazvirevi kuti hatichanegosheti. Tichatoona kuti tinoshapena maskills edu kuti mamembers edu abenefit pahurukuru dzatinenge tichiita nevatinovashandira kana kuti nehurumende.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye tiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri webato reFreedom of Right Under Sovereign for Us Muzvare Manyara Irene Munyenziwa, avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pebato rakaumbwa nemapato mazhinji anopikisa munyika, ayo akanyorerana chipfumirano chemushandira pamwe munyaya dzekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo cheNational Electoral Reforms Agenda in Zimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti bato iri rinorevei uyezve richange riri kuitei munyika.
Bato remera zvichimirira izvo kuti National Electoral Reform Agenda ibato rinomirira kugadziriswa nekusimbisa bumbiro remutemo rinoona nezvesarudzo nekwikwidzo rekutongwa kwenyika nemapato akasiyana muZimbabwe. Rinotarisa nekuongorora sarudzo mukuvhota kuzvematongerwo enyika. Rinobatanidza mapato ese anoda kukwikwidza musarudzo yemaelections. Ibato rinotarisa kudzonganya munhau dzemaelections neongororo yekugadzirirwa kwemaelections nekuchengetedzwa kweconstitution mumafambiro emaelections panguva dzose, nekuona kuti kodzero dzevanhu dzayananiswa munguva dzemaelections. Inosimudzira mazwi emapato akasiyana anoita iwo mateachers unions, nurses nemadoctors, women's organizations, youth and students, ma-non-profit organizations like my human rights organizations, faith-based organizations, my civic society, my business, my farmer, my vendor, na iyo my ex-freedom fighters. Ibato Richaongorora kuti madzimai zvirema nevanotambudzika vateererwa here panyaya dzekodzero dzavo. Nera ichave izwi rinoshandiswa nevavo vasinganzwikwe nokuti havana masimba.
Mapatso api ari mugungano iri uyezve zvakakosha sei kuti muwanikwe imi muchibatana?
Pazuva ranhasi mapato atiinawo akabvumirana kusaina gwaro renera ari kuti iwo MCD, which is Multi Christian Democracy, DA, which is Democratic Alliance, ZNRP, which is Zimbabwe's National Revival Party, UANC, which is United African National Congress, LEAD, which is the leader of the Labour Economists and African Democrats, DAVID, which is Divine Alliance for Vitalization of Inspired Development, FEES, which is Front for Economic Emancipation in Zimbabwe, NPC, which is National People's Congress, MPEG, which is Movement of Political Economic Revival Generations, MDC, which is Movement for Democratic Change, PDP, which is People's Democratic Party, PUP, which is People's Unity Party, ZIPP, which is Zimbabwe's Partnership for Prosperity, For Us, which is Freedom of Rights Under Sovereign Party, PZP, which is Patriotic Zimbabwe Party, PPPZ, which is People's Progressive Party Zimbabwe, the VANS, then ZEDPF, which is Zimbabwe for Excellence Development Patriotic Front.
Ndo vatinavo panguva ino. Tinoona kuti mamwe mapato makuru anga adzipo, izvi zvinorevei?
Pane mapato aripo ari kumatepeleland vatakamirira kuti tinzwe kuti ndivanani vari kudazve kujoina bato renera. Mapato asina kunge aripo panguva yekusaina ibato rezanupf uku kuriko kwatakaendesa invitation kuti vange vari party yenera. Ndamera iri kumirira vanhu vezimbabwe rese. Ende rimwe bato ratakatarisana naro ndere CCC ratakatumira zvekare vakambenge vachiuya mameetings atakamboita. Ende ivo vari kuti dzoo vasina kukwanisa kuuya panguva ino, they are part and parcel of us. So nekufamba kwenguva tichazenge tichiona kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfananya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iye zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemuimbi ari mutambi wemafirimu nemadrama ane mukurumbira mukoma Elijah Madzikatire ava vari kushanya muno muAmerica. Tavabata kuti tinzwe kuti chii chavasvitsa muno muAmerica.
Tinotenda nekuspinzawo pachirongwa chinofadza vanhu kudai.
Tinotenda tisu. Vateereri vangada kuzwa kuti mukoma Elijah Tavabata vari kunze kwenyika yeZimbabwe, vari kuAmerica, chimbozwa kunzi vari kuAustralia. Zviri kufamba sei? Matama here kubva muZimbabwe maakugara kunze kwenyika?
Kwete, hatina kutama ba. Zvokushanya. Kubereka kwakanaka. Ndine mwana ari kuAustralia, ndiwo ndandashanyira ikoko. Takuda kudzokera kuZimbabwe, ari kuno kuAmerica ai expectawo mwana wake wekutanga mutsva, saka ndichibva imauya muonewo muzukuru muri kuno.
Asi mune zvamuri kuitawo here zvekunyora nemafirimu nezvimwe zvakadaro?
Isu hatiregeka isu. Hatirege, tinoramba tichingonyora kana tisingabudi asi tichingounganidza.
Vakawanda vanoziva muri mumafirimu nemimhanzi, asi pane mazuva atisati tanzwa zvitsva.
Ndine vakomana vandakasiya kuAustralia vakanogara muSydney, vakabva kumusha ndeve kuZimbabwe. Vanoridza chaizvo, vanokwanisa, vanogona. Takagara pasi, tine dzimbo dzatoda kuita remix munguva inotera iyi pandinoenda dzokerako zvakare. Takuisawo pane zvinenge zvakuitwawo mazuva iwayo tichinja zvatakaitawo kare. Asi hatinyanyo kusiyanisa zvikuru pane chimbo chaunenge wakaita, munozowedzerawo ndo remix.
Mune mikano here yekubatsira vangange vachidawo kudzidza zvemanzi nezvekuekta.
Pandinodzoka kunyanya kuAustralia kune vanhu vandakasangana navo kuchechi kwaBaipina. Vanoda zvikuru kuti tinge tichishanda navo nevana vavo vanogona chaizvo kutamba kunyanya dzekuridza magitare. Saka pachodzokera ndinoenda nemagwaro ekugarako. Saka tinenge tichibatsira.
Muno muAmerica mune mumwe munyori achive zvakare mutambi wemadrama Nicky Zemura. Munhu wamakamboshanda naye tichiona mai madrama amaimboita. Kupinda kwamaita muno muAmerica mati mabatana here sevanhu vananyanduri.
Hongu Zemura ndakataura naye ari kuda kuti anditore ndiuye kwaari kugara ikoko. Toona kuti tingaite sei ndisati ndadzokera.
Mbiri yamunozikanwa nayo ndemumhanzi fanike zvikuru mumhanzi unonzi vana tinogumbura. Chinhu chamuri kutarisira here kuti muchadzosa kune vamazuva nowo nokuti vana isitaka ichitamba chiri vana taane vana veduwo vatotarisira kuti vanogo zvakare dzidziso iri mukambo ikako.
Ya, ndo imwe dziyo iri inofanirwa chaizvo nevanhu. Saka parimix apa ndo iri pamusoro chaiyo iyoyo vana tinogumbura.
Ndoda zvakare kupa nhoroondo yenyu kune vakawanda vanongozwa kuti mukoma Elijah Madzikatire asi vasingazive kuti mwana weimwe nyanzvi shasha gamba rezvemumhanzi nemafirimu vasakuriwe Madzikatire. Zvidzidzo zvamakawana kubvaona vabo venyu zvamuri kushandisa pari nhasi ndezvipi?
Vamadzikatire vamukadota vane vanhu vakawanda chaizvo vakadzidza kubva kwavari. Handisi ndegaidi, kune vakawanda nanhasi vari kuitawo. Vamwe vakuita mitambo iyi mukadota ichitanga mazuva ano, asi vakawanda chaizvo vakadzidza izvozvo. Iniwo ndinokwanisa kudzidzisawo vamwe vadzidzisana ndikawana mukana.
Totarisa nyaya yecopyright muZimbabwe, vanhu vakawanda vana nyanduri nevaimbi vari kuchema kuti mabasa avo haasi kuvapa chouviri nenyaya yepiracy yavari kuti yauraya industry muZimbabwe. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Ndinoona sekuti mastructures atinawo kumusha, nezvandakaonawo zvinoitwa kuno hatichiri kumashure zvekuti kana kuti vana vanoda kuita mitambo yekuekta havana zvikoro zvekunodzidza kuekta. Tinoona zvangu pamagatara apa tine kana kuti nzvimbo mbiri, noti yekuburuwayo necollege of music Mwarani, asi zvekuekta izvi hatina. Saka ndozvimwe zvinokanganisa mitambo yedu. Piracy iriko zvayo, asi iri kwese. Unogona kutowana mari kana muno mumandiri muno iri mupiracy bad. Unowana mari nemwe mukana, kwedu hakuna mabridge akadaro. Hatina ministry yega kana kuti bazi rega rinodhila nezvemaati rakasanganiswa nezvebhora chiichi zvakawanda tingori sese mukubudura imo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe ari kuteerera nhasi,
tinoti rambai makashinga nokuti kwedu kukawo kumushawo tarenda ririko. Havana chete mikana ine vamwe dzimwe nyika dzatiri kuona nhasi, asi ndinoti rambai makangobatirira chafika.
Vanga vari muimbi uye mutambi wemafirimu ane mukurumbira mukoma Elijah Madzikatire vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Kumakwikwe Africa Cup of Nations, mutambo wekutanga watambwa nhasi pakati peAlgeria Algeria ne Burkina Faso waperawo rimangange 2-2. Mutambo pakati peMauritania neAngola uri pakati uye zvibodzwa zvakamira zvere 0-0. Mutambo wekupedzisira uri kuuya pakati peTunisia neMali uyo uchatambwa manheru ano. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vekumateveloland vocherechedza kutanga kweguku rahundi makore makumi mana nerimwe adarika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Mthatheleli thuba-ke lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 zibandlela 2024 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wemhlubulweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa eFidelity Center kobulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela khona ibutho le-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olegugurawundi olwadala umfuqazwe.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala, kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa siqhele sitshaya amabele ukuthi vilakathi lokuthi sesiqasa kutho ukuhlanyela. Kanti sinesikhathi sesihambile ukuthi mhlawumbe nxa singahlanyela kathesi akuna sivune esingasithola.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuti loshana luhlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlahlele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Izibe umjiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emdlalweni yomncintiswano wokudinga intshantsho zomdlalo wenguqu ezwakazi labensundu owenkezo ye-African Cup of Nations kumbe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu wemhlubulweni wemandebeleni lenkabazwe namhlanje umanyene enanza ilanga likamhlaka 20 zibandlela 1983 okulapho uhulumende owayekhokelwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe athumela khona ivuyo lebutho ele-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olwegugurawundi olwadala umbhuqazwe owabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlubulweni wemadebeleleni lenkabazwe. Ukunanza leli langa abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu baqoqe inkulumo zokuhlaziya ukuphathwa kohlelo lokupholisa amanxeba awegugurawundi kulabo abathintekayo balahlekelwa izihlobo labangane kulesi sihluku. Iningi elikade likulumbuthalo umbuthano owenzelwe eFidelity Life Center kobulawayo namhlanje lithi kalivumelani lokuphathwa kwalolu daba zinkokheli zomdabu. Umabhalane webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe yena kabasekeli ngitsho lakancane uhlelo lwezinduna lolu ngoba luchiya phandle abanye ikakhulu abakobulawayo okuzamele babuyele emakhaya emaphandleni ukuze bayezwakala labo imibono yabo. Kube kulaba sakhulayo abanjengoBenoni Ncube ongenela umhlangano walamhlanje othi njengabatsha lokhu bebuzwa ubuhlungu bombhuqazwe ngendlela abaphathwa ngayo nguhulumende. Kuthi ke labo abalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra bathi udaba lombhuqazwe uhulumende ulesandla esikhulu njalo kaluphathi kuhle. Abanye njalo abebandla lezaphu bathi uhulumende kabakhulule ekuthini bayizitha zikahulumende abaphe le mpahla yabo eyathathwa ngaleso sikhathi. Umbuthano walamhlanje ungenwe izinkokeli zenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kaZulu, uZulu jikelele lamalunga edalele ephalamende. Ngevikezayo uhulumende ukhangelelwe ukuqala okusemthethweni uhlelo lokuba izinduna zingene ebantwini zikhulumisana loZulu mayelana lombhuqazwe wegugurawundi owenzakala ikakhulu
emhlubulweni wemathebelele and north le south kanye le inkabazwe kuthi ibulawayo lenkabazwe azikho kulolu hlelo osekudale ukukhathazeka lokwesaba okukhulu kuZulu abantu besithi uhulumende nguye owenza lesi sihluku sombuqazwe kungani echiya phandle ezinye izigaba zelizwe kanye lokuvalela intatheli zindaba lenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu phandle kwalezi nkulumo zokuzwa imibono yabantu ngodaba lombuqazwe owathatha impilo zabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili kanye lokunyamalala kwabanye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlapha umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Abantu bathi lokhu sekubafaka kusimo esibi sendlala abalakho ukubhekana layo lonyaka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zinduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi ezinengi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yi-full armyworm kanye le-webworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi be-agritech bakulindawo, izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukhansila wesiqintini sekatshetshethe umnumzana na give me again moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelele selizwe umuntu abantu inhlanyelo bayithola enzima bayithola enzima nje kunjalo inhlanyelo sokulobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuntu wenelana.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukaGajompo ongusabhuku umnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele ngathi sizokuthi sesiqasa kutsho ukuhlanyela kanti sinesikhathi sesihambile ukuthi qambile nxa singahlanyela kanti akuna sivuno esingasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Kusendlaleni okokuthi ngoba kasilandise kakuphela kuzo.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engilime ngezandla usanda kusungula umumbu wakho ukuphuma isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla uqabange sekudliwe kusasa futhi uqabange amanye amagodi akhona agcina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo le ndlala ikhulile besiphila ngokuthengisa uludo. Kathesi lokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kwabe sengasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamshiya lobani.
Ngenhlupho ezifana lalezi uKhansela Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritech okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritech esabelweni seMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihazwe emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala i-El Nino ebangelwa ukuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo iza dala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula
Gukama.
Kwa manje wathi sizwe ukuthi uStandile Mhlanga oStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uStandile Mhlanga. Namuhla sicubungula okukhathaza abesifazana labasakhulayo okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokusilela kwamanzi. Sixoxa nonkosikazi Mabel Mpala, umqeqeshi wenhlelo uWard 28 woBulawayo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
KuWard 28 okungabe kuxaka omama lamankazana indaba yamanzi. Kakula manzi, amanzi siwathola every 7 days, at times 8 or 9 days, or even 10 days. So umuntu ongumama naturally wadalela ukuthi angahlalahlala ayirefresh ageze impijana. So nxa kungala manzi for asithi at least 7 days, umuntu ongumama kuye kuba nzima kakhulu. Kulezi bhorane yes zikhona, ezinye ziyasebenza ezinye kazisebenzi, kodwa kuyabe sokulama line amakhulu okungangokuthi umuntu ongumama sephinda esiyathatha more hours eselangeni egcekeni emelele ukuthi echovise izigubhu zakhe angena akhelele abuye ngekhaya. Kuzokuthi olunye uhlupho olungabe lihlangana nama youth in general esigabeni sethu ontanga labasakhulayo. Sesingenelwe jikelele iZimbabwe yonke luhlupho lwama drug and substance abuse. Ilabo kabantwana beCountry Park abasalanga kulokho, bawelile phakathi kwechibilele libi. Sibabona nje belile abanye emgwaqweni, sebekunathile kwabagenqula, sihlabele omunye lele nje, omunye sezimisele ebafaneni kakhulu. Then emankazaneni sibona nje ukuswelakala kwento yokwenza, mhlawumbe no youth center akulanto yokwenza, okukhona ngama programs abuyayo lezinye nje inhlanganiso zama NGO azibuyi nsuku zonke, zibuya ngemva kwesikhathi. Kukanti la amanye amalanga abantwana babengalanto yokwenza, esingathi ngesikhiwa babe sebe idle bengaselanto yokwenza. Intsha ngabantu abasa aba hyperactive, bafuna ukuhlala nje besenza behamba hamba bayele. So sebethatha isikhathi sabo besenza okungekho right for impilo yabo, for ikusasa labo.
Kuyini uhulumende angaphathisa ngakho ngalolu hlupho? Njalo sikhuluma nje, zikhona yini ezinye inhlelo alazo? Ngoba sake sabona amapolice ephatheka ngokubopha abathenga labathengisa izidakamizwa.
Uhulumende ke kulokho bengakazi acho ukuthi njengoba siya reporter siyakukhuluma kumhlangano ukuthi singacela ukuncediseka, mhlawumbe kube lama youth centers or ama library angakhipha abantwana entertained, besingakazi siphiwe isithembiso sokuthi sizenza lokho. Kuke kwaba khona ama wifi akade khona ethubeni elidlulile, maybe some 3-4 months back. Abantwana abaningi besebezilibazisa khonapho kuma wifi lawo, kodwa khonapho besasekuzilibaziseni sinanzelele futhi njalo enye ingozi ekade mhlawumbe singayinanzeleli njengabahlali, njengabazali be-128. Abantwana laba ku-wifi khonaphana besebevula lezinye izinto ezingayisizo, anti umuntu sele access to internet, besebevula lezinye izinto ezingayisizo, befundisana futhi okungangokuthi ukubuya kwe-wifi kuhle kuphinde thina sithi wo sokukubi njalo, ngokuthi namba phela lo kade engakwazi sedonswa yilaba abakwaziyo bethi kulalokhu bona lokhu efonini yami. So silokucela lokukhalaza kakhulu kuhulumende wethu ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi sibonisane ngentsha le esithabalala, singcedisane ngentsha le esesibona ingane sokulokuthabalala, sibone ukuthi singabagoqa njani bagoqeke. Ngiyabonga.
Nxa ukhuluma ngama wifi, umnumzana Mthuli Ncube ekhankasela ukhetho usungule ezinye inhlelo ezigoqela ezezibholane khona ngapho eCountry Park. aziphathisanga yini
kwaba lokubelo sibili ku there's a great change ilokishi likhulile this is the biggest location in Bulawayo and probably the second biggest in Zimbabwe abantu inamba yabantu population is too much versus amabhoni akhona agejini sibili amanye asebenza amanye hayi adinga kaphilisi ayasinceda I'll say ayasinceda but we still need some more
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Mabel Mpala umqoqi wenhlelo kuward 28 eCountry Park kwaBulawayo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ephuma inkundleni lapho ke usithandekile udedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Lingali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga Chris labalaleli bonke baka Studio 7
ungathini ngomkhathi
ye Chris nxa sithi siyakhangela ama climatologist basitshela ukuthi umumo womkhathi uzahluka kancane ekuthini izulu esilijayele ukuthi lifike kupheleni ka October libe khona ngo November la ngo December kalisoze kube njalo andinxa uthi ananzelela uzathola ukuthi eqinisweni ikhona okwenzakeleyo nxa uthi ubucheka ezabelweni kakhulu eza southern part of Zimbabwe uthola ukuthi abantu abanengi by Christmas bebeloke bengakalimi ngoba izulu belingakenela ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahlabe umfolo kodwa ngemva kwekhisimusi siseqela kumnyaka omutsha lingani libe lokuqinisa laba khona so nxa sithi siyaqhathanisa lalokho izanuse ebezisitshele sokhona sibona ukuthi hayi kuliqiniso ngempela and isikhanyelela ukuthi mhlawumbe kusiya kunyangezayo phakathi kwayo lizabaleka izulu phose kube kuphela kwalo so nxa ngithi ngiyananzelela mina ngibona naye okwakathesi indlela ababesitshele ukuthi El Nino iza kuba njani ngibona ngani okwakathesi ibe njalo ngempela
manje nxa sikhangele osokwenzakala khona lokhu ungabaxwayisani abalimi ngalesi sikhathi
isixwayiso sethu esikhulu okusokuqala bekuyikuthi ngalesi sikhathi esesikiso abantu akufanelanga ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi eside ukuthi zivuthwe that's number 1 okwesibili abantu kabahlanyele izilimo ezenela ukuthi zimelane lesomiso so lapha nxa sikhuluma nge ngama varieties angathatha isikhathi ukuvuthwa sikhuluma ukuthi laba bazafuna ukuhlanyela umumbu fanele bekhethe lokho abathi ngama early kumbe ngama ultra early maturing varieties kuzabasiza ukuthi ukuba khona kwezulu okukhona kathesi kwenelisa ukuthi izilimo zabo zimile zihlume zikhule njalo zenelisa ukuthi zifike esikhathini sokuthi siyavuthwa okwesibili nxa ngikhuluma ngezilimo ezenelisa ukumelana lesomiso ngikhuluma lezilimo ezifanana lonyawuthi lamabele lophoko and lezinto ezifana lamajodo lamathanga lamakhomane izinto ezizatshesha zivuthwe and njalo zizanceda abantu ngesikhathi sokusika so isixwayiso sethu esikhulu bese sithi lapha ekuphatheni kwezilimo siyaxwayisa njalo ukuthi abantu benze izinto ezizancedisa ukuthi ukuba manzi komhlabathi kungatshetshi kubaleke ngezinye indlela sithi moisture retention kuyakuthiwe abantu besebenze abo mulch kumbe behlanyele ngendlela lesikhona kathesi okuthiwa igatshompo and lapha abafaka ukufakeka khona umquba bewufake ngoba la uyancedisa ukuthi amanzi engabaleki yikho kuqakathekileyo ke lokho lokuthi ehlakuleni lapha abantu beqinise sibili so that izilimo zabo zingayenza ujiki lobhanqa lokhula okungenza ukuthi izulu litselibaleka izilimo zabo ziloke zingakakhuli ngendlela okufanele ukuthi ngase zikhule ngayo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Bese ngiqeda ngokubonga abalaleli abalimi kwindawo zonke nje zakwelakithi leZimbabwe ukuthi yisikhathi esinzima esikiso kodwa nxa singazilungiselela ngokweneleyo silandele izixwayiso zabalimisi lezanusi zomkhathi ngibona ngani la nxa kuzaba nzima sizenelisa ukuthi siphutshe leli bange sikilwa kathesi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Ngobo ingcwadi kwezokulima ebesiphuthana ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Sibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emidlalweni yomncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezokazi lakwensundu oyinkezo e-African Cup of Nations kumbe AFCON. Lo mncintiswano uqale kwele Ivory Coast ngeviki edlileyo mhlaka 13 Zibandlela njalo uphela mhlaka 11 wenyanga ezayo kaNhlolanja. Umdlalo phakathi kweTunisia lele Mali uphakathi osikhuluma kanje ozalandelwa ngophakathi kwele Mauritania le Angola.
The Voice of America, VOA.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Lona ke lethu le isingulu yalo entsha. Iqembu leli lidabuka eTsholojo kodwa lisebenzela likwele South Africa. Nangu umholi walo umlungisi Ncube exoxa lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7.
Sibonani lonke balaleli beStudio 7 obingelelayo umlungisi Ncube umholi weqembu leKing Garia and the Great Challengers ijaha elizalwa eTsholojo esigabeni saseGaria. Nanso ingoma yethu entsha new ithi itoyitoyi ngoba besitoyatoya kakhulu ngayo. Ma ningayilalela kahle izayizwisisa mntwana ukuthi hayi bemtoyatoya beningamali.
Abangathanda ukuthenga
uculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangithola ku 0695911800. Uyakwazi ukungithola njalo ku Facebook, ungacheka nje Mlungisi King Career, uyakwazi ukuxhumana nami. YouTube ngayifaka yaba yodwa kodwa ayiyonale, kanti ke ezinye angakazifaki ku-YouTube, so zisatholakala kimi zonke iy'ngoma zami.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Sicela isapoti, abantu bekwazi ukuthenga ama-original, abantu bekwazi ukuthenga ingoma umnikazi wezingoma, ukwenzela ukuthi naye elangazelele ukulenzela okunye okumnandi kusasa njalo ekhule.
Kembali ukholisile umculo weqembu elizwizwa ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa singekehlukani wathi sihlobo sikhangele ezinye ebezihamba phambili. UZulu wemhlobelweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa iFidelity Center kobulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela i-5th Brigade ukuyafeza uhlelo lwegugurawondi olwadala umbhoqazwe. Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. zibe ngujikelo panqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano we-African Cup of Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umpraxetis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.